Scarf.
My love will never die. My love will never die.
Ndakataurira amai kuti ndine mwana wandakada zitandiye nakai. Nyangwe vakawanda vakashora ndikende ngezvidzai. Asi kumba kwao ini ndichatumira munya.
My love will never die.
You love me.
I love you.
Allow me.
Say hi to.
Uri pandiri.
Say tattoo. Handifenda kusia. Sia.
You love me.
I love you.
Allow me.
Say hi to.
Uri pandiri.
Say tattoo. Handifenda kusia. Sia.
Wandi pengesa mana asikana. Doda kukushongeza ukandipa mukana. Asi usaterere vanoshora mumana. Vachishora nasi utarise mangwana.